Muna kukazi gorerino, urumende ya kavimbisa kutishange chibadara vana watatu pamuri inevara ili zimari chikoro. Panguwa ii, urumende ya kavimbisa kubadara marino sika zuru makumi maviri zuma dora emunyika zikoro kana kuti 20,000 pamwana. Asi mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati hurumende yakatadza zvachose kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Hurumende yedu yatora mukombe wekunyebera vanhu vanoishandira ichiita mbimbindoga nekuti yatungamirirwa nevanhu vasingakoshese maworkers. Nyaya yemaschool fees ingadai yakabhadharwa kare, asi tinototarisa tichitiona tichinyora tsamba kuna vamutori mwuye votipindura vachiti nyaya iyoyo tiri kugadzirisa matemu mairi mari haisati yabhadharwa. Maticha ari kutambura vana vechikoro varoramba vachidrop out. 50% vakatadza kunyora mazamanishoni last year, over 600,000 vakatadza kunyora mazamanishoni. Vana vazhinji vari kudzingwa muzvikoro. Zvinokufadzai here? Nyika ingavakwe.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revadzidzi reProgressive Teacher Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou. Mutungamiriri wesangano reZimta vaRichard Gundani vanga vasati vapindira mubvunzo pavatavatumira. Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatendedzwi nebazi rezvidzidzo yepasi munyika. Asi vamwe vataura vasingadi kutaurwa mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulinuve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ndeyebazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iri Ambassador Jonathan Utaunashe vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadzwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi rini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.